Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 30 mbudzi 2022. Makateerera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reSADC nhasi riri kuita musangano muguta reVindhoek muNamibia kukurukura pamusoro pemamiriro nekuchengetedzeka kwakaita nharaunda yeSADC. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ishande nesimba mukumisa mhirizhonga dziri kukonzerwa nezvematongerwo enyika. Tichakuudzirai zvakabuda mutambo yenhabvu nezuro, tichitarisazve mitambo ichatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nasi sangano re Southern African Development Community kana kuti SADC riri kuita musangano muguta reVindhoek muNamibia kukurukura pamusoro pemamiriro nekuchengetedzeka kwakaita zvinhu munharaunda yeSADC pamwe chete nemamiriro akaita zvinhu mudunhu reCabo Delgado kuMozambique iro riri kuedza kumisa varwi vanopfurukidza mwero vari kurwisa hurumende yeMozambique. Zimbabwe ichamirirwa negurukota rezvekuridzana nedzimwe nyika vaFrederick Shaba, avo vakaperekedzwa kumusangano uyu negurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Muzvinafundo Stan Mukasa vanoti nyika dzemuAfrica dzine zvinonetsa zvizhinji uye zvakasiyana-siyana, vachiti nyika dzemuAfrica hadzigoni kuzvibatsira mumatambudziko adzichange dzichikurukura mumusangano uyu akaita senzara, kushayikwa kwemvura, mamiriro ekunze, varwi vanopfurukidza mwero nezvimwe.
Wakambobvumirana mwedzi yakapfuura yekuti wave nemisangano inonzi Silencing the Guns in Africa after makus akanyanya akaitika kuWest Africa. Saka rijini yega yega yakanga yanzi ngaiwe nemusangano unoongorora iyo nyaya yemakuu. Saka Silence the Gun kutsvaga madanho ekuti kusaitike makuu kuve nerunyararo nesecurity muAfrica, in this case muregion. Saka iri kunzi extraordinary meeting.
Nae profesa, kana vachida kuita kuu vanokumbira here kuna vamwe vavo kuti takuita kuu kana kuti vanongoita zvinhu zvomunyika mavo vozotsanangura zvava zvapera?
Havataure munhu havakumbire mbo, but zvinongonzi kuve nemadanho ekuti wanhu vasave nepfungwa dzekuita kuu. Saka vari kuongorora kuti ko chii chinomboita kuti vanhu vaite kuu, pane zvingaitwe here kudiscourage vanhu vanenge vachida kuita kuu. Ndo aimiengirye African Unity. Saka vakati they are going to do it at regional level. Region yega yega inofanira kuita musangano wotaura nenyaya iyoyo kuti chii chingaitwe.
Panyaya yezviri kunetsa kuCabo Delgado kuMozambique uku, munoona sekuti pane zvati zvaitwa here zvinobatsira Mozambique?
Hapana zvakanyanya, asi ndo zvimwe zvezvinhu zviri kunzi zvichaongororwa izvozvo. Kuu ndo chimwe chinhu, asi makuu anouya nemabato iwayo anoita ndirike anonzi magorilla movements ka. Saka oda kuona kuti ko chii chinoita kuti kuCabo Delgado nekumwe ku Eastern Congo, ku Northern Kenya, ichi shinaita kuti vanhu varamba vachingorwisana. I think donzo riripo ndirikuona kuti ngei vanhu vachiramba vachirwisana, Africa yasunungurika. Saka chii chingaitwe kuti kusawe nekurwisanisa. Pamwe ingave kuu, pamwe angave mabato iwayo fange kunyanyisisa ku Mozambique ikoko neku Eastern Congo. Kuti chii chikukonzera izvozvo zvekuramba zvichirwisana, chii chingaitwe kuti zvisaitike.
Iyo Afrika pachayo ine mhinduro dzaingauya nadzo here dzokugadzirisa zvinonetsa muAfrika izvi?
Handifunga kuti Afrika ine mhinduro yakabatana inobatanidza nyika dzese pamibvunzo iyo yese yamabvunzayo, ngekuti nyika yega yega muAfrika ine zvinoinetsa zvingasiyane nedzimwe nyika. Saka kuona kwaonetsa nekuona kuti solution yacho iri papi kunogona kusiyana. Saka handifunge kuti wachauya nemhinduro inozoonekwa ichishandiswa. Kungotaura bedzi wana maningira, handifunge kuti wane mastrategies ekudira nenyaya dzakadaro izvo.
Avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Chizvarwa cheZimbabwe vari murimi wechidiki vateri Maposa vanoti vanofara chose nekukokwa kwavakaitwa kuti vanotaura kumusangano weWorld Food Program uri kuitwa muJohannesburg, South Africa nemusi wemugovera. Musangano uyu wakanangana nekusimudzira vechidiki vari mune zvekurima. VaMaposa ndivo muridzi wenzvimbo yokudyira inonzi Kwateri iri kuMhondoro, uye murimi ane mukurumbira anozivikanwa nezvekuchengeta huku dzechivanhu nembudzi. Sangano rinopa chikafu pasi rose reWorld Food Program riri kuita musangano wevechidiki wezwa rimwe chete wakanangana nekugadzirisa zvimbinga mpinyi munyaya dzekuwanikwa kwechikafu uye kusimudzira vechidiki muzvirongwa zvinowanisa chikafu nekupedza matambudziko mudunhu rekuchamhembe kweAfrika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navaMaposa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Goma Jonga Kandemiri, ndinotenda kutenda chose nekundibata kwapaita uku. Kukoko wandakaitwa neWorld Food Program ndinonzwa kukwiridzirwa, ndinonzwa kusimudzirika nekuda kuti ndikada kutarisa kuti ndadedzwa. Asi munyika mune vanhu vakawanda vari kuitawo zvekurima zvandakangofanirwa ndinoita izvo, vamwe vacho vanotoita kutondidarika zvandinoita ini. Asi kudedzwa ndiri munhu ari kubva kunzvimbo kwandiriko kumamisha, zvinondipawo hope kuti zvandiri kuita zvinoratidza kuti zvine vari kutozvionawo mupasi rose, uye zvinopokurudzirikawo zviri nani kuti kune vamwe vari kuteerawo inini vachida kuwanawo hope nekurudzirikawo. Saka vakaona kutidedzwawo kumaevents akaita seiwaya, zvinondipo kufara kukuru kuti zvandiri kuitawo zvino vari kuzviona, kwete kungoti muZimbabwe chete asi kungoti pasi rese.
Chii chamunofunga kuti chakatariswa neWFP kuti musarudzwe kupinda muchirongwa ichi?
Maonero angu ini ndekuti chakanyanya kutariswa neWorld Food Program inhau yekuti ndakakwanisa kusiya upenyu kurarama mumadhorobha ndikadzokera ndikanotanga kuita zvekurima kumusha kunova kwandakanga ndakakurira. Asi kwatakambenge tabva nekuti tatamboenda kumayunivhesiti kunotsvaga dzidzo, tikange takutsvagawo basa mumadhorobha, asi tikazenge tosiya zvezviya chita kuenda isu kumusha kunotanga pakare kuita zvekurima. Saka ndoona kuti ndechimwe chezvinhu zvinochakatarisawa nevanhu veWorld Food Program kuti hano regai tinzonyaya yemukomana kuti akashamisa sei kuti amboita decision yakadaro, uye pakuti agotanga kuzoita zvehuku zvembudzi nekuzovakazve restaurant kumusha. Ndinovimba kuti ndivo zvimwe zvezvinhu zvakatarisawa nevanhu veWorld Food Program.
Tiri kuona kuti imi muchiri wechidiki, chii chinokupai simba rekuramba muchiita basa irori rezvekurima nekuwanisa chikafu?
Chinondipa simba reku urama ndichi ita basarangu kwa tukukuru ziro vamo inyaye kutarisa kwa nilengi takapa uye kutarisa oku mamiru wa kata zunu mnika hili kuti ukwada kutu umiru uchichema kwa tuurame zwanezu wa uchungu uchema kuti zunu zuchadaye 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 zuchinja zuchadaye iwo usinga itoda nikurakure kutu uchinje zunu zunu zunogo nange zuchine saka inda rangu troda nikurangure kuti ndicharamba ndichi tsungirira mku ita basarangu ilo rile kurima nisi na chino ndimisa uye kukuru zuro vama wangango ule kutura nzira iyo yekuri makana uti nerimoda ni kurake ule kutu nararame achi zuitira oga babasake ima woko sakane kudaro ndakangu tanga kupusha basa langu ili pa social media utuka munu wese wakawanda vashinji wakawanda tanga kuhono mabasa ndune itanduzu kukumisha woko uti wakange watu wano wakawanda chaesu wakukuru zirika wangu ya basa sakane tula kutenda ni wano mtuo ni tewe la wawa chuhona mabasa ndune itaiwae kushanda ni moko wangu kutisunuzi chinji omnika metu.
Kukokwa kwenyu kuenda kumusangano uyu munoona kuine zvakunobatsirawo here kune vamwe vechidiki vangadai vachida kuteerawo tsoka dzenyu?
Kukoka kwangu ku WFP kunopa hope kana kuti tarisiro yakawanda kwatira mangwana rakati JK mwana weZimbabwe uyu anogona kunga atanga kuti o baba sake maoko aroga kuti aziye kuti mabasa aya tinoita ane pundutso kumberi zvisina politics zvisina kana chimwe chinhu pazviri asi uchizvibata mabasa ako emaoko uchienda kumberi saka koko kwandakaitwa ku WFP nezvekuti zvinoratidza kuti tichange tichitengesa onyaya dzedu idzi tichikoerana nevamwe vanobva kune nyika dzakasiyana-siyana tichisangana ikoko tichiratidzana zvatiri kuitawo kunyika dzakasiyana-siyana saka ininiwo ndichange ndakatakurawo bhana rangu reZimbabwe kutiwo izvo kuZimbabwe nevamwe vangu vari shure kwangu vasina kunge vawanawo mukana panguva dzinoidzi ndo zvimwe zvezvimwewo zvatiri kuita kuti tirai kusimudzirawo nyika yedu sevechidiki nemabasa edu emaoko iwayo.
Avo vanga vari murimi wechidiki Vateri Maposa vari paronhare kumhondoro naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti basa rayo rekudimbura miganhu yenzvimbo dzichavhoterwa kana kuti delimitation riri kufamba zvakanaka richiti rinotarisira kupedza basa rayo mwedzi unouya. Kuganhurwa kwenzvimbo dzekuvhotera kuri kuitwa segadziriro yesarudzo dzegore rinouya. Asi ZEC inoshorwa nemamwe masangano anongorora zvesarudzo munyika akaita seZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI ayo anoti pane zvizhinji zvinofanirwa kuitwa neZEC. Vanoona nezvokufambiswa kwemabasa muZESNI amai Ellen Dingani vanoti sangano ravo riri kushishikana zvikuru neuwandu hwemirizhonga huri kuramba huchikwira munyika vachiti ZEC inofanirwa kushanda nesimba kuti mirizhonga iyi ipere nekukurumidza.
Sematauriro atinogara tichiita misi yose hatikurudzire sarudzo dzine mhirizhonga. Tinokumbira kuti mapato anokwikwidza musarudzo vawanikwe vachigara pasi vachitaurirana kwete kurwisana. Izvi zvinokonzera kuti vanhu vanofanira kuzovavhotera vazotya kana kusapinda musarudzo vachivhotera makandidates avanenge vachida, uye zvinokonzera zvakare kuti vanhu vaite kakumbunyikidzwa kunovhotera pavanenge vasingade nokuti vanenge vave kuvhundutsirwa kunzi mukasativhotera tinokurovai.
Saka seZESNI munoda kuona Zimbabwe Electoral Commission ichiita chii?
Saka tinokumbira kuti veZimbabwe Electoral Commission zvakare vatange kuisa multi-party liaison committees, ichi chinhu chatanga tichikumbira maelectoral reforms kuti dai achikwanisa kuti atangwe kuitwa nguva ichipo. Vongu tinoziva kuti mutemo unoti anofanira kuzoitwa kana maelections aproclaimwa, but nezviri kuitika izvi dai mutemo wacho watochinjwa mamultiparty liaison committees atanga kuiswa izvozvi kuitira kuti pave nekukurikurirana pakati pemapato anenge achikwikwidza mumaelections. Saka mhirizhonga maelections tinoramba tichizvishoropodza, hatizvikurudzire ende hatidi kuzviona. Toda nyika ine runyararo, nyika inosarudza vatungamiri murinyararo isina mhirizhonga.
Avo vanga vari vanoona nezvokufambiswa kwemabasa muZESNI amai Ellen Dingani vari parunhare kuHarare neStudio 7.
Tombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Zimlife.com rinoti imwe muri kumwenezi yakarasikirwa nenhengo dzemhuri yadzo zvinoita ina mushure mekuzviva zvinofungidzirwa kuti zvine muchetura kana kuti food poisoning. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza vatori venhau kuti mapurisa ari kuferefeta nyaya iyi. MuZimLive.com makare Zimbabwe Electoral Commission yamhangarira chikwata chinoongorora zvesarudzo munyika chetimu pachedu ichiti pachedu inopinda mumakombiyuta ezek zvisiri pamutemo uye inonyora zvemanyepo pamusoro pebasa riri kuitwa nezek. Bepanhau repadande mutande renewsbox rinoti murume akauraya gamba rehondo yesouth africa vakrisani Janus Walrus akabayiwa mujeri nezuro mazuva mashoma mushure mekunge dare redzimhosva rati achibudiswa mujeri ari paparole bazvakati ari kurapiwa. MuNewsday kanzuro yeguta reHarare rinoti riri kuronga kutanga kugova mvura water rationing richiti riri kutadza kuwana mishonga yekuchenesa mvura inoshandiswa nevagari veguta iri. MuNewsday makare hurumende yeAmerica yapa masangano akazvimiririra muZimbabwe kana kuti civil society organizations mari inoita madhora ekuAmerica zviuru zvitanhatu zvine makumi mana nezvinomwe US$647,000. Mari iyi yapiwa kumasangano akazvimirira gumi nemapfumbamwe kuti abetsere vanhu muzvirongwa zvavo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Madzimai ari kutaura vachitaura vachiti varume vanyanya kubata vanasikana chibharo. Ivo vacho vari kutaura vari kuti mwanasikana taura, ivo dzaachembere kudai. Mukavabvunza kuti inini makatanga kuvatawo nemurume muine makore mangani, vanokutaurira kuti 13, 10, 11. Akashoma madzimai makuru ivaya akatanga kuita zvepabonde aine 19 years dzavari kutaura idzi. Asi kubata mwanasikana chibharo chinhu chakashatisisa ende hatichikurudzire munyika yedu. Asi kaucha yevanhu vemuZimbabwe vane kaucha yekuti kune zvinonzi zvidhori zvavanodhonza mwana ari under age. Ngavatange vabvisa izvozvo zvekuti mwanasikana anodhonzwa zvidhori ari mudiki. Ndonyaya iri kuitika muZimbabwe ende vazhinji madzimai vaakukurudza kuti mwanasikana taura, mwanasikana taura. Kuvabvunza kuti nhai makatangawo kurara nemurume kuenda pabonde muine makore mangani, iunder age, vanotofanira kutosungwa kutanga kuvanhu vakadzi vakuru vacheva vakatangwa vari maunder age. Saka tiri kuti hazvigadzirike nekutaura chete, zvinogadzirika nenzira yekuti vanhu vanoita mabira makuru ekuti vanhu vanoita makungano makuru. Dai munyika medu maibvumidzwa kudemonstrata, ndo zvaifanira kudemonstrate kwazvo, vanhu vachiramba vachiti hatidi kuabusa maunder ages. Vana baba taramba manye munyika medu, ukangodemonstrata chete uchiita uchidemonstrata unopfurwa ukafa. Nenyaya idzodzi dzinekuti vanoziva kuti vakuru vacho vari mawo munyaya dzechibharo idzodzo.
Ndiri pakunangana hangu naMugwadi. Mugwadi uyo, Mugwadi unoti ZANU-PF yakahwina zvine mutsindo. Yakahwina zvine mutsindo kupi mwaMugwadi? ZANU-PF, ndiri memba yeZANU-PF, ndiri memba hombe yeZANU-PF. Takadyiwa 2008 neMDC, hatina kana mbona kana chanzi neMDC. Takadyiwa isu neMDC mukariga maerection ukariga, hamuna mumbohwina kubva 2008 ZANU-PF hapana kwemunohwina. Kana muchitima vanhu vecc ava vari kurova vanhu, kurova vanhu vanhu vecc, munoshayirei kuvasunga vanhu vecc vacho? Zvari kurova vanhu, munoshayi kuvasunga vanhu. Aiwa Mugwadi, tine mubvunzo wangu. AMugwadi, ZANU-PF hakuna munhu achaida ba. ZANU-PF hakuna munhu achaida ZANU-PF ba. Chimwe nechimwe chine nguva yacho AMugwadi. Isaka futera Mugabe 1980 zvika izvozvo tatochemberawo zvepolitika hatichaite kuba takasiyana nazvo takasira wana vamugwadi
ndinonzi ara triple m ndinangu kutaropa musoro pevanomirira vanoti vakanomirira kodzero dzevanhu vanotaura tiri kuzviona kuti vanhukadzi vari kuabhuswa vana vari kurepwa vari vadoko asi zvinhu izvi zvakatotangira pakazonyanya kuzozima zvichiva nembiri ndipo pakatangira purezidendi wedu chii purezidendi vedu vakarepa Susan Mutami chichi iyo vari kuiziva nyaya iyoyo but wai vasiri kuitaura vana muhadi vakaita dzimwe nyaya dzei but dzakafanana neidzodzo dziringoitika but vatangotaura idzi dziri kuitika ko zvino vaitadza kutanga kukoromora kumusoro ikokoko bhozi vari kumusoro ivavo ndo vakatotanga kutoita zvinhu izvozvo kuti zvizonyaya kutoti kono vanhu vana vakungorepwa vari vaduko doko vasina chavanoziva saka tai kuti vanhu vari kumusoro ikoko ngavazive ivo vanomirira kodzero dzevanhu ngavachiinda vachinobata kumusoro ikoko nekuti kumusoro hakuna zvakuri kumboshanda sewe munhu angagara kutokonzeresa kutoti vazvarwa zvenyika zvitopara zvitokonana nekuti hatihana chaari kuita ko zvino kuona kwavangorepwa ma9 years ma8 years nekuda kwokuti vanhu vakatoona kutoti hazvichatoiti
ndanga ndichida hangu kutotaura pamusoro pemapurisa ayo ari kuchemera mari ari kuti bhajeti ravakaitirwa mari ishoma ari kuda mari yakawanda handione chavanodira mari yakawanda nokuti hapana zvavari kushandazvo vari kushanda havashandiri gutsa ruzhinji vanoshandira gutsa ZANU-PF saka ndotoona songe kuvapa mari kutambisa mari yenyika zvanga zvakatofanana nokuti vagare vakadaro ndokuti vasakwanisa kufamba nokukwanisa kuenda kwese kwavanofanira kwavanenge vachida kuenda vachida kundomirira ZANU-PF ngazvitogara zveitonzo munyika mune mapurisa vanhu vachireita siwada wada zvakatofanana nokuti ivo vacho hapana zvavanoshanda zvegutsa ruzhinji ndatenda hangu ndini Maxwell ndotaura ndiri pakati pePretoria muSouth Africa mu
masikati akanaka ini ndoitwa Mr. Guta mugrinary Marare chinoitika kuti pane nyaya ndanzwa yekuti wana kubatwa chibharo zvakanyanyisa stake one kuti zvinhu izvozvo zvigadzirike zvakanaka chinokonzera izvozvo mamiriro ekunze zvinhu nawo zvakaoma one wabereki wavo wabereki wavana ava vanobatwa chibharo one ukada kunyanya kutarisa stake inhamo dzega dzega two saka mwana anoda kufambidzanawo nezviri kumazuva nokuchena kupfeka kuita sei zvese bhutsu chii saka mwana anozosacrifisa kuzotosacrifisa isi beta kuti ndidaiso hembe ndodziona kupi ana mai vangu havana mari havana mabasa problem iri kuitika kazhinji inyaya yemabasa ende imwe problem inoda kugadziriswa inyaya yekuti one mitemo yedu haichashandi two ukada kuzviongorora stereke unotoona kuti iwo mapurisa acho emuno muZimbabwe ndiwo anototanga kutorora maandaiji saka kuzoti nyaya iyo igadzirisika manje iwo mapurisa acho ari vari kutanga kurora maandaiji muno muZimbabwe anozosunga ndiani anobvuma kusunga
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
yasvika nguva yanga yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino batanai nevoice of america mumhemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muafrica aya tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya tichazeya nezvevarayiridzi ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha tinenge tiri kumakwikwi aya kushika apera. Musa saririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu ye World Cup. One truth, no fears, one flag. Oh yeah, we've been waiting for this. Oh yeah, we all
are. Mukomana wenhabvu Brian Msekiwa adzoka zvekare kuti kudzidza pamusoro pemitambo yakaitika nezuro kuQatar. Brian, pakaitwa mitambo mina yawakanyatsofara nayo ndeipi pamitambo yanezuro?
Pamutambo wanezuro ndakafara kuti abi yangu vekuAfrica Senegal yakakwanisa kurova Ecuador by zvibozva 2-1 ichiqualify to the round of 16. Saka imwe timu yedzimwe timu dzinachitarisira kuti dzinokwanisa kuqualify dzekuAfrica, my heart iri kuAfrica. Then nimoova maresults ane zuro akangobudawo zvandaimbofunga kuti ndo mabudiro achaita pakuti Netherlands ndaivaza kuti mugwagwa rova Qatar. Since Qatar yaingotambiro kungofufula the tournament papa sina chianga chatambira. Then kwaita England ne Wales, ndaiziva kuti England icharova Wales, saka England ichaqualify. Then mutambo wakanishamisa wandachifunga kuti ichangovava vari mugwagwa kuAmerica weiran. Yes, yakazova nayo America, but tadangobatira hana maoko because Iran yachange yakutamba. But I'm happy kuti America yakaqualify again.
Nasi Brian, mugroup D Tunisia iri kusangana ne France, unozviona sei?
This is going to be an easy game for France. France itime qualify, but I'm sure vachatsvaya kutesta mama players asina kupwasa kuwana mukana wekutamba, because makada kuona timu ya France yese zvayo yese ine mashasha. Saka I'm sure mangwana kocha achatambisa ma player mamwewo vanowana achivatesta kuti vave nezvifeel of the tournament. But Tunisia smaller ndakaita as a threat to anyone. Icharohwa neFrance. Then koita Australia neDenmark. Ndiri kuona Australia ichikwanisa kurohwa neDenmark. You know why ichidaro? Denmark itimu yakasimba, but yaoneta munyama wekungoruzawo mumwe magames. But apa ikarova Australia yaane mukana wekuenda kuto the next round. Some other andaka zvona makura akapera Denmark yakatomborova France kaviri chaiko. Saka itimu yakatosimba inokwanisa kurova Australia easily. Then kwoita Argentina nePoland, ndikuonawo Argentina ichi yakakwanisa kumukawo kubva muvasi, now ichakwanisa kurova Poland zvakanaka naka mangwana yoqualify again. Then kwozoita South Arabia neMexico, uyo mutambo wakaomera matimu esari to Mexico itimu inogona, South Arabia itimu yakaprova kuti inogona. Saka ndikuona vavira ava vachipasakana kutambira vachitambira kuvatro vari vavira.
Aiwa Brian, tinotenda zvikuru hama yangu. Tichadzoka zvekare nhasi kuti ugotitaurira pamusoro pezvinenge zvaitika mumitambo yanhasi.
Thank you mukoma wande, have a good day.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reSADC nhasi riri kuita musangano muguta reVindhoek muNamibia kukurukura pamusoro pemamiriro nekuchengetedzeka kwakaita nharaunda yeSADC. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti ishande nesimba mukumisa mhirizhonga dzinokonzerwa nezvematongerwo enyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mandiro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maNkomo, tungamiri Nkomo.